Opposite TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi veProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoreresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana chibvumirano neZimbabwe Schools Examination Council. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu anonzi achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato reAll People's Party. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America haisi kuzoita lockdown pamusoro pemhando yecoronavirus yeOmicron. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana zvibvumirano neboka rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC kuti vabhadharwe kuita basa iri. Munyori anoona nezvetsvakurudzo musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaJosephat Gwezhira vanoti nhengo dzavo dzakagara dzatora danho iri kare asi razotsinirwa nekusave nezvakabuda mumusangano wakaitwa nezuro pakati peZIMSEC gurukota rezvedzidzo yepasi Dr. Evelyn Ndlovu pamwe nevamiriri vemasangano evarairidzi matanhatu akapinda mumusangano uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGwezhira pamusoro penyaya iyi.
Kwakusaka kuti titaure nhunha dzedu kuna minista nekuZIMSEC. Asi kuti nditi ndingati pane chakanyatsobuda chaicho chatingatiti tingabata. Chakabuda ipromise yaitwa naminista yekuti iyo ndichaendesa nyaya dzenyumberi. Ndobva vati iwo zvakare ndinotarisira kuti handigariri nyaya dzenyu dzamunenge masimudza kana kuti dzamunenge mandipa. Ndichaedza nepasei kundiende nadzo kucabinet pavari next meeting yavo kuitira kuti dzidzeiwe nyaya dzacho tione kuti zvii zvingabuda.
Inyaya dzipi dzanyanyozeiwa mumusangano uyu?
Nyaya dzanyanyotaurwa nezvadzo inyaya dzeinvigilation yemazamanishoni atanga aya zvinoona akatanga musi wa22 masangano akamirira varairidzi anga achichema-chema iwo kuti tadiwo kuti munhu anoita zveinvigilation apatakwe sezviri kuitwa vamwe vanonomaka nevamwe vanoseta mazamanishoni acho nevakuru vezvikoro vanenge vachinzi ndivo vari kuita management nemonitoring vari kubhatakwa. Saka uyu ari kuinvigilata uyu neari kuita cosplay inonzi kala inochatadza kuti kala ndiye ari kumaka. Saka zvadii kuti apuwe chikamu chinoenderana nebasa ari kuita ndo nyaya yakanyatsosimudzana nayo iyoyo. Ndobva pasimudzwa kuti nyaya iyi inechekuita ne vanorarama neurema tingati isusu teachers living with disabilities. Hurumende ipapo ndoranga kuti pane zvabuda yatiyo vane magadgets avakatenga evanhu vari disabled nematichers ari living with disabilities akafanana nemasmartphone avati vakatenga 500 asi vati ivo vanhu vacho ivomaticher living with disabilities ndo vanofanange vachiapply vanofanange vachitaura nehurumende kuti vapiwe magadgets iwayo.
Saka panyaya yehombe iyoyi yeinvigilation pane chabuda here?
Nyaya yeinvigilation tinyangoti hapana chabuda chinganzi chichakupai mari kana kuti chaita sei. Nenyaya yekuti iyo minista vari kuti papolisi iripo kana kuti pazvisungo zviripo zvehurumende hapana provision yekuti maticha anga achipuwa mari yeinvigilation asi vati iwo vachaedza uye vachishanda nemasangano evarairaidzi vachaedza kuti pagadziriswe kuti pabude polisi iyoyo vabva vatiwo zvakare masangano evarairaidzi ngaabude nedocument 1 kana kuti chinyorwa chimwe chete chinenge chichibatanidzana naunion ese mafungiro avo nenyaya iyoyo kuitira kuti vanokanda nyaya iyi mberi vachiti yapakumaticha vakabatana.
Tinonzwawo kuti sangano renyu reptz ratorawo matanha ekuti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa bvunzo. Mungatiudza kuti ichokwadi here?
Ichozvo ichokwadi. Iyoyo chidanho chatakatora chatava nemawiki takanyorera hurumende, tikanyorera zimiseki, tikanyorera public service commission ndopatavaudza tikati isusu kana pasina contract kana kuti chitenderano pakati pematicha nezimiseki hatisi kuzoita invigilation iyoyo. Zimiseki yakabva yashandura ndobva yati iyo isu hatisi tofananga tichibhadhara maticha ibasa republic service. Mumiriro nebazi republic service profesa Paul Mavhima ndobva vataura iwo vakati isu harisi basa redu rokubhadhara maticha, harisi basa redu zvezimiseki, zvinotovawo naminista anenge adhokudati. Saka nyaya yanga iri cheyekukandwa ichibva apo ichienda apo ichienda apo, hapana ari kuda kutora responsibility, hapana ari kuti iye zvinhu zvekutaura nematicha hazvina musoro. Zvireva kuti nyaya yachai chaiyo iripo yekuti matichas vane right yekuti vanekodzero yekuti vange vachibhadharwa kuita invigilation izvozvo.
Munyori anoona nezvetsvakurudzo muprogressive teachers union of Zimbabwe vajosephat Gwezhira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezimsek kanawo kubazi redzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira. Umwe weakapiwa mubayiro wekurwira kodzero dzevanhu weWomen of Courage Award, Dr. Rita Nyampinga, vanoti pane basa zhinji rinofanirwa kuitwa mukurwira nokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu sezvo hurumende ichiedza kuomesa mashandiro emasangano akazvimirira anobatsira vanhu munyika. Dr. Nyampinga vataura izvi zvichitevera mashoko ataurwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe uchiti pazuva rekucherechedza vanorwira kodzero dzevanhukadzi panguva ino yechirongwa chakanangana nokupedza mhirizhonga che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, America inocherechedza vanhukadzi vana veZimbabwe vakapiwa mubayiro wekushinga mukurwira kodzero dzevanhukadzi weWomen of Courage Award. Vanoti Dr. Rita Nyampinga, amai Beatrice Mtetwa, muzvare Justina Mkoko naamai Jenny Williams. Dr. Nyampinga vanoti kurwira kodzero dzevanhu kuri kuramba kuchioma nguva nenguva, vachiti izvi hazvizobaudzi mwoyo sezvo ivo nevamwe vavo vacharamba vachiita basa ravo nemazvo.
Kukudzwa kwataitwa kutiri chikwataka chakafukudzwa kare handitika tiri kuAmerica uku. Saka nhasi embasi yadzokorora kuti cherechedza zvakare mu16 days of activism against gender-based violence kuti kune vakadzi vane zvivindi vanokwanisa kutaura vachibuda pachena nezvemhirizhonga nezvekodzero dzevanhu dzemadzimai.
Mubasa renyu iri chinonyanya kukunetsai chii chamuri kusangana nacho?
Chinonyanya kutinetsa ndechekuti mashandiro edu pane dzimwe nguva tinowanikwa tisina pekushandira kana chekushandisa, nekuti kana tichiti nhasi kwaiswa mumwe mutemo wekuti hatichada civil society organizations anofanirwa kutangisa kurejista futi panyowani, izvo zvinoita kuti basa redu rimbodzikira titadze kunyatsoita chaizvo chaizvo zvatofanirwa kuita.
Munotarisira kuramba muchiita henyu basa renyu iri?
Aiwa, iri basa iri chakatobaya chikatyokera, tinoramba tichiriita nekuti vanhu vachiripo, tichiripo, vanhu varipo, vamwe vane kodzero dzinotyorwa vasingazive, vamwe vane kodzero dzinotyorwa vachiziva. Saka basa rekurwira kodzero rinongoramba riripo.
sokuona kwenyu munoona sokuti zvinhu zvichanaka here handisi kuziva kuti kana makatarisa kwatabva uku nezvazviriko zvino nekwatiri kuenda munoona sokuti pane mutsauko here zvinhu zviri kuita nani here kana kuti zvinhu zviri kunyanya kushata
zvinhu zvakangomira hapana chaungati chiri kufamba hapana chaungati chiri kudzokera kumashure saka zvinhu zvingori panzvimbo imwe chete zvokuti tiri kungoramba tichingotenderera panzvimbo imwe chete chete
pane imwe nzira yamunofunga kuti muchashandisa here kunze kwenzira dzamamuchishandisa kusvika pari zvino
tinongoramba tichishandisa nzira idzodzo dzekuti vanhu vachiitirana nhauro dzakanaka vachinzwisisana pasina mhizhonga pasina kuurayana pasina kurovana
avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Rita Nyampinga vari parunhare kuHarare nestudio 7
pane murume anonzi akarohwa zvakaipisisa nevatsigiri vebato rezanupf akabva mazino mana mubulawayo nezuro zimlife.com inoti varume vaviri vakasungwa mushure mokuedza kwavo kubvuta murume uyu uyo wavakabata vakakanda mumotikari yebato rezanupf ine manhamba anoti aen7705 vakaedza kutiza naye asi murume uyu akasvetuka akabuda mumotikari iyi akazobatsirwa nevanhu vakange vaungana panzvimbo iyi wechidiki wezanupf vamabuto moyo avo vanogara mubulawayo vanoti nhengo dzebato ravo dziri kuonekwa muvhidhiyo dzichirova munhu uyu matsotsi uye vanofanirwa kusungwa vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti vanga vasati vasumwa nehofisi yavo yekubulawayo nezvakaitika
ndinotenda nemubvunzo wenyu pari zvino hatisati aziviswa nevebulawayo province kuti zvii zvaitika sezvo muri kuti ndo kwazvaitikira hatisati tava namashoko akakwana uye neumbo hwakakwana kuti chii chaitika ikoko asi nyaya dzakaita seidzidzi inyaya dzatinenge tichitarisira kuti dzinobatwa nemapurisa anoona nezvekuenforcewa kwemutemo but pari zvino hatinozvakawanda zvatingakomenda tinomusiyira kubva kubulawayo province ndovachazotiudza kuti zvii zvaitika ikoko makuhwa anonga tenderera akawanda zvakare mavhidhiyo anenge achitenderera asi tisina umbo hwekuti zvii zvanga zviri kuitika saka pari zvino tinongosiyira Bulawayo province kuti vatizivise kuti zvii zvaitika panguva izvozvo tinozokwanisa kukomenda tichiziva kuti zvifamba sei
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 bato reAll People's Party rinoti mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato iri nyika iri kutarisirwa kuita sarudzo dzemabi elections muna Kubvumbi uye bato iri iro riri kufanotungamirwa navaSebastian Mubvumbi rinoti richakwikwidza zvimwe zvigaro gurukota rezvemari vamuturi ncuve mubhajeti regore rinouya vakapa Zimbabwe Electoral Commission mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu yemunyika kuti itange kugadzirira sarudzo sarudzo dzainge dzambomiswa hurumende ichiti yaityira kupararira kwechirwere checovid-19 mukuzeya nyaya iyi tabata vamubvumbi tikatanga nekuvabvunza nezvavandlovu avo vari kusouth africa kwavari manager wechikwata chenhabvu chesundowns
wazulu ini ndakafanobata chete chigaro mutungamiri weAll People's Party Peter Ndlovu Nzou Samanyanga wachataura nevatori venhau mugore ratatarisana naro tichazivisa nyika panguva yakakodzera nokuti iyi tsoro ine matambirwo ayo ichava tsika nditsikewo yemhamhatsi chaiyo dzaona garudzo reshumba pavanouya ini handinganyeperi nyika nokuti ramangwana rangu rinozonyadzisa ndiri homwe chete pachishona chemandorokwati godobori ndiPeter Ndlovu vandlovu vachauya kuzotungamirira musangano izvi zviri kuzivikanwa nevanhu vakawanda
asi kava mubvumbi muromo hauzarirwi nerwizi kubva zvatataura neni muchiti maparura bato iri Zvii chaizvo zvamungati muri kuita pari zvino?
Tiri pamusoro pebato redu reAll People's Party, APP. Ndingati pari zvino tiri mushishi kugadzira mastructures nyika yose. Chinofadza ndechekuti matunhu mazhinji tapedza. Yaanyatso yasisa zvekuti mukami ngaachikame, mhuri yayamwa mukaka waakubuda. Saka tiri kuti pamabai elections ari kutevera aya, tichaisa nhengo dzinomiririra muparliamendi nemalocal authority.
Ko panyaya yekurudzira vanhu kuti vaende kunovhota muri kuitawo sei?
All People's Party, APP, iri kufamba muwanhu, ichiti nyaya ndiyo ndiyo. Munhu wose ane kodzero yekuvhota ngaanyorese kana anga asati. Kana wanhu wakavhota zvine mutsindo, ishura kana maninji kuti panowanika mukana wekubiridzira.
Vamwe vanotika chara chimwe achitswanyeinda. Tinoona vachiumba mubatanidzwa wemapato, tinoona vachiumba mibatanidzwa yemapato anopikisa kana vatarisana nesarudzo. Imi mune urongwa here wekushanda nevamwe kana kuti muri kuita yenyu zanondega rwendo rwembo?
Handingadi zvangu kuburitsa kitsi musaga, asi pane mapato akati kuti ari kuti ngatiite muonera pamwe chuma chemuzukuru muna 2023. Chinoshamisa waZulu ndechekuti wakuru wemapato aya wari kutotiwo Peter Ndlovu, mukuru weAll People's Party, ibhiza rekuti rikakuruzirwa rinohwina mujawo. Dare redu isu weAll People's Party APP riri kuzeya nyaya idzi, tichazozivisa nyika nekufamba kwenguva. Wakuru wakati zanondoga akasiya jira mumasese. Hapana chinoramba pasi pezuwa kana Mwari wada.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reAll People's Party vaSebastian Mubvumbi vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 235 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevatanhatu 4706, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvina zvine mazana maviri ane makumi maviri nevatanhatu 134226. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane makumi masere nechimwe nezana rine makumi masere nevatanhatu 3,781,186. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezvina zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevashanu 2,804,465. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, vakafa nobata chinzvimbo chemurongi wemisangano muzanu PF vaPatrick Chinamasa vanoti bato riri kutonga riri kutarisisa mafambiro ari kuitwa nebato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa kuti risawana mari inobva kunze kwenyika yokushandisa pasarudzo dzemabai elections dzichaitwa gore rinouya uye nesarudzo dzemuna 2023. Newsday makare Sports and Recreation Council inoti yaita chibvumirano nesangano rinoona nezvenhabvu reFIFA pamusoro pemabatirwo enyaya yeZifa. NewZimbabwe.com rinoti munyori mupolitibro wevakamborwa hondo yerisununguko vaDouglas Mahia vari kupomerwa mhosva yokutambira mari yechioko muhomwe kubva kugurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe inoita zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica US$20,000 yekuvabatsira kutsvaga rutsigiro rwekuva sachigaro webato rezanupf kudunhu remashonaland central. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mavadini vasamara rekudzi 7 kendai nenhau dzemunotipa dzakanaka. Zvaitaurira kuti vamunangabva pamakore mana vakatonga. Hapana chinhu chakanaka chavati vaita pari zvino. Vakonzeresa mhirizhonga muzimbabwe vanhu vapondewa. Havakutadza kupedza nhamo yemuvanhu vanhu nevana vezimbabwe. Ndavakugona chete ndinoda kuti kuudze kupedza varombo vacho. Ndozano ravo rasara riri vanhu vezanupf vamunangagwa. Vakuda kupedza varombo nekuti vatadza kupedza varombo vashona. Hatikuti mukomana ngaapinde vachamisa Dr. Nero vapinde panyanga vatungamire nyika yezimbabwe. Ndatenda hangu ndine pabanotenda pabanotenda.
Mamuka sei apo? Aiwa iyi yakanangana navatanonoka hwande. Aiwa nyuzi munoverenga vakuru zemusi wechishanu usiku izi hama ndiverengera zvekuti ndanakirwa ndaziteerera ndakatirarirei. So aiwa unazonzwa tava ndikuteerera nyuzi kubva mazodzivhara nekambo kapenga udziroke akakasi kachimboridzwa kasina mazwi kuchingonzwa magitara achingoti tiriri tentiriri. Aiwa kana kuti ndima muchikabikira muchibvisa mazwi here ameno? Aiwa dai matovhura iri nepfenyuro yengoma chaiyo. Aiwa ndinotenda muve nezuva rakanaka.
Ndinesivinyapo ini ndinoitwa mukuni ndobva machechiche. Ndoda kukumbirawo utungamiriri hwezanupf kuti ngahufunga ngahurangarire kuti pezvakarya kupakwana 2023 mukomana ngaapindi. Zvevakarya ivo zvakwana vasafungidzira kuti ndivo vakapuwa nyika namwari. Nyika ngeyevanhu vese vari pasi panapa. Saka zvavo zvokuti panze painyika hakuna unoitonga nokuti tisu takaisunungura ngezvavo. Yakasungwa ikasunungurwa saka nesu todo kuisunungurawo peyakasungwa nokuti nazvino zvii chakatosungwa.
Sezinyapo makasungwa here vari lejonga blessing. Aiwa tinofara kuno zvidota zvangu pamusoro pemurume uyo unonzi Tafadza Mubhadhi uyo. Uyo unge zvito zvake hazvisi haasi munhu waifanira kunge atombori muhurumende munhuyeyo kana kupati kwacho. Zvinotoratidza kuti munhu haana hanye nemunhu haana kana mashoko ake anotaura haana kana chimiro hawake nyika unowake chiko ii ndotaridza vanhu vanofanira kutodzimba kana kupati kwachiri haadziri munhu wevanhu kuti hanzi unotungamirira vanhu unotungamiriri tsvina dzaanotaura uyu.
Makadini pano pastudio 7 ndinokutendai nebasa guru ramunoita rekutipa nyuzi dzechokwadi. Zitai ini ndinoitwa Samson Jim. Ndiri kuno kuRustenburg kumusha kumasvingo kubhikita kwamukore. Ndinotiwo ndinokumbira chiziviso changu chichisvitswa pavasapoti vese vatsigiri vose vebato remdc alliance inotungamirwa napresident Nelson Chamisa. Ndichitiwo tibatsirane pakuti tione make sure kuti isu vose vechidiki tindoregista tinyorese mazita edu pakugadzira vazovhota, uyezve tapedza kunyoresa munzvimbo dzatiri ngatizame kugadzira magurupu tichibatana tichipanana pfungwa nemazano tizvitsvakire transport dzedu kuti tingava tinenge tiri kure tizonge tichitakurwa neuwandu hwedu tichisvika panzvimbo yekuti tindovhota pagore ra2023 kuti tikwanise kubudirira pasarudze. Ndatendai.
Dai kuri kuti zviyazvi nyika inozomotongwa ngeumwe munhu wakadai ndini. Haya majera angazara kubvire kumapurisa kuende kuzeki kuende kunana chief justice iro Malaba iro kuende kunana Munangagwa acho kuende kuzadza kanyi majere ndobva mukazoona kuti kapu yayachinja kapu yayachinja.
Makadiko ipapapa ndini tapiwa Ruchongwe. Eke zvino nyika yedu muri yeZimbabwe iri kutambudzika. Vana vakungodzidza vachita madhigirii ekurisa madhongi. Unoshayawo kuti zvachona zvinofamba sei. Ngatimbochinjawo timboisa mukomana uyu madhigirii amboshanda aya madigiri ambobudiswa aonekwe nyika yedu ine dzidzo inozikanwa nedzidzo asi mabasa hapana kungodzidzisa vana vainorisa madhonzi saka upenyu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti pari zvino nyika yavo haisi kuzovharwa kana kuti lockdown pamusoro penhando itsva yecoronavhairus inonzi omicron iyo inonzi yakawanikwa kusouth africa nedzimwe nyika dzakaitenderedza vabiden vati kubayiwa nhomba yecoronavhairus ndiyo nzira yega yokurwisana nechirwere ichi nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda mudunhu renorth carolina dr simbisoranga vanoti pari zvino hapana chinodzivirira munhu kubva kuchirwere ichi kupfuura kubayiwa nhomba
chichapera hacho but sezvatiri kuona zvichatora nguva nepamusana pekuti pane vanhu vakati wandei vasati vabayiwa nhomba pasi rese uyezve kune vanhu vakati wandei vane immune system iri weekend kana kuti isina kusimba saka it means tinenge tine macareers akawanda kana chirwere chikaramba chiri kufamba mucommunity sezvatiri kuona nokuti vanhu vakawanda havasati vava neimmunity yecovid
nezuro mutungamiri weamerica vabiden vachiti havasi kuzoita zvamalockdown muamerica munozviona seimimi sachiremba vari kufront line uku
chandinoona mr wandei ndechekuti vhairasi yati panguva yakati wandei kuti tione kuti zvinoshanda ndezvipi zvisingashande ndezvipi kubva payatanga kuonekwa muna 2020 saka nyaya yemalockdown pane painoshanda kwozoita pamwewo pokuti it's not a solution by itself saka zvandinoona vabiden vari kutarisa ivo kuti tinonzwisisa kuti kune mavarians akasiyana-siyana acharamba achiuya iyi hatisati yeomicron hatisati tanyatsa kunzwisisa kuti in terms of kuti infectivity yakamira sei nezvimwe zvakawanda asi tagara tinotoziva kuti mameasures ekuti tidzivirire against mavarians akasiyana-siyana atovapo kudhara and aya anosanganisira vanhu kubayiwa nhomba kupfeka maface mask social distancing basic hygiene zvatagara tichiteedzera zviyazvo saka vabiden vari kuti ivo kuziva kuti kune omicron kusouthern africa kuchatipa nguva yekuti tiiti vanhu bayiwai muite zvinofanira kuita kuti painozosvikawo kuno kuamerica kana isati yavako we won't need kuita malockdown because right now as we know muamerica havasati vakonfirma kuti mune macases arimo
kana ikapinda muamerica sezvinotarisirwa kuti ichaita isabatwa nenzira yakadini kana toenzanisa nedzimwe mhando
zvandinoona masaindisi ari kutya iwo kuti mamutations aya kusanduka kunoita vhairasi kuti irambe ichikwanisa kusurvivha akati wandei pane vanoti iyo spike protein which is the protein inorecognizwa nemuviri kana vhairasi yapinda vari kuti nekuda kwekuti pane mamutations iwayo thereis a high chance kuti pamwe inokwanisa kuchinja effectiveness yemavaccine uye kuti will it be able to be more infective and be passed on to other people quickly saka in terms of kuti ichabatwa sei vagara malabs anotora iwo masamples kutesta for virus and it seems like this one will be no different vanenge vachingoshandisa masame methods ana pcr and then wozoita inonzi genomic sequencing yokuchitarisa kuti ivariant ipi asi in terms of mamethods ari necessary so far it seems like we still have to adopt masame methods anga achingoshandiswa nguva yesei
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda mudunhu renorth carolina dr simbisoranga vari parunhare kunorth carolina nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana chibvumirano neZimbabwe Schools Examinations Council. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu anonzi achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato rinopikisa reAll People's Party. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America haisi kuzoita lockdown pamusoro pemhando yecoronavirus yeOmicron. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosoro.